Zvakanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu kukadzi 26, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisa kuchiona paVOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndiri kuti tine maguta edu ese atakatora seMBC 2018 anosvika kuma 28. Ini zvinondirwadza ndezvekuti maguta ese wayo ari kungonzi ari kungopomerwa, ari kunzi vari kuita huori, vari kuita zvakati, vari kuita zvakare, but ari maguta akatorwa neMBC. Ndoo zvimwe zvii zviri kundirwadza. Ndinobva ndafunga zvakaitika kuna vamudzuri gore riya, ndina makagura pasezvo gore riya, zvakaitika kuchimbiza gore riya, zvakaitika kuchegutu gore riya, kuti wai maguta ari kutongwa neMBC akatorwa neMBC. Ndianongonzi ari kuita corruption. Zvinhu zviri kundirwadza zvikurusa.
Meya weguta remarondera vachengetai murova vonetsekana nekuperefetwa kuri kuitwa kanzuru yavo nekomiti yakaumbwa nehurumende.
Zvakawanda zvinhu zvakarasikirwa nazvo kana tichitarisa panyaya iyoyi, zvakawanda zvakarasikirwa nazvo. Zvakarasikirwa nehome ground advantage, handiti because every country inoda kutamba iri pahome, pane mafans acho, itini getting atmosphere it helps. Ndosaka vachititaura kuti coffee man, the fans of the coffee man. Saka tinotarasikirwa nezvati coffee man, handini miliyoni. Then chimwe chechitu, somebody gave me, ranga ichifanira kutambirwa kuBulawayo, handiti mabhizinesi mangani arasikirwa nemari, chena unotamba kuMalawi kana kuZambia kana kuimbwa kandii.
Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika Always Bunjira wotaura pamusoro pekubhanwa kwaitwa nhandere dzebhora munyika. Nasi tine muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka uyo aita hurukuro na Blessing Zulu weStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yakaumbwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti iferefete uori unonzi huri kuitwa nemakanzura eguta remarondera yakatanga kuita basa rayo nemusi wemubvuro uye yakatambirwa muguta iri nameya wemarondera vachengetai murova. Komiti iyi iri kutarisirwa kupedza basa rayo nemusi wechishanu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi rebazi ravo panyaya iyi, asi mutevedzeri wavo amai Marian Chombo vakaudza Studio 7 kuti komiti yavo yakaumbwa zvichitevera zvinyinyito zvakabva kuvagari vekumarondera. Tabata vaMurova kuti tinzwe zviri kuitika.
Chokwadi, komiti yakasvika ndakavatambira pachemba meya wemarondera takakurukura. Vakataura misheni yavo yakatumwa na honorable minister wedu vaJulai Moyo. Tikati aiwa zvakanaka, itai zvese zvamatumwa, muongorore zvose zvamatumwa. Isu hatina chekuwanza, tiri vanhu takachena, tiri kuita basa redu nemazvo ine professional manner. Asika panoshandwa hapashayikwa vamwewo vanotitumwa.
Chaizvo chiri kuferefetwa nekomiti ichi vaMurova?
Ndiri kunzwa kuti zviri kunzi makansila vari korapu, makansila vari kuabhuza mari dzekanzuru, vari kungofamba, makansila vari kupiwa masendi. Saka tikati no, munhu ari kunzwesa asiri mukanzuru anotaura zvaanenge achinzwa asi asingazive zviri pagiraundi. Saka kuuya kwavakaita tikati no, ini ndichiongorora izvozvo zvese izvozvo, kumasendi, kumakansila, kufamba kumakansila, zvese izvozvo makansila vari kuita ngazviongororwe. But as far as I know, everything is being done above board, everything is being done professionally.
Komiti yakatara here nguva yekuti ichazenge ichiferefeta mashandiro ekanzuro yenyu?
Yes, vakati vari kupedza understand this Friday.
Mukushanda kwavari kuita uku, pane zvamungati here, pane zviri kuvhiringwa kana kuti kuvhiringidzwa kwemashandiro ekanzuro yenyu?
Ini ndingangoti zvangu the problem yatinosangana nayo marondera, as you know, it was a ZANU-PF stronghold and we wrestled this from ZANU-PF after hard working. We worked so hard to make sure that you get 11 was out of 12 one. So this did not go down well. utishamo kutuwezi uwe kumichu nguitaha.
Iyo kanzuri yenyu iri kutambira sei kuferifetu kwa iri kituwa ni hurumende?
Mimi ni makanzila angu. We say, as honest people do our job above board. We welcome this committee. Let them investigate and find out the allegations being leveled against us.
Vamurova, takambote warane mutewezeri wa Gurugota, rezo kutongwa kwe matunu, amai Marie Nchombo. Vakati iwo wari kutambira zvinyunyuto zvakawanda kubva kumaguta akawanda ari kuda kuferefetwa. Harizi guta renyu chete remarondera riri kuferefetwa nehurumende. Munoatambira sei mashoko iwaya?
Ini ndiri kuti tine maguta edu ese atakatora seMDC 2018 anosvika kuma 28. Ini zvinondirwadza ndezvekuti maguta ese iwayo ari kungonzi ari kungopomerwa, ari kunzi vari kuita huori, vari kuita zvakati, vari kuita zvakare. But ari maguta akatiwa neMDC. Nozvimwe zvinhu kundirwadza. Ndinobva ndafunda zvakaitika kuna vamudzuri gore riya, zvina vakagora basi zvegore riya, zvakaitika kutumbuiza gore riya, zvakaitika kuchegutu gore riya, kuti wai maguta aya ari kutongwa neMDC, akatowa neMDC. Ndianongonzi ari kuita corruption. Zvinhu zviri kundirwadza zvikurusa.
Kana hurumende yapedza kuferefeta zvairi kuita ikati izvo iri kuona kanzuri yenyu iine mhosva, munoatora sei mashoko iwayo?
Inini sekuziva kwandinoita mukoma choto. Kanzuro yedu haina kana mhosva yemachete yakapara. Kanzuro yedu iri kushanda zvakanaka, zvakaitika zviri pachena. Asi nekuda kwevamwe vanhu vari kutirwisa ndo vari kuita zvese izvozvo. Kanzuro yedu yakachena, hapana kana mhosva yakapara, hapana kana mari yatikadya, hapana kana inobi matenda achakaba. Zvinhu zvedu zvese zvakajeka zviri pachena. Tiri kusenza zvinhu zvedu zviri pachena.
Avo vanga vari meya weguta remarondera vachengetai murova vachitaura vari parunhare vari kumarondera kwakare. Vanotevera nhabvu munyika vari kuchema zvikuru nedanho rinonzi rakatorwa neConfederation of African Football CAF rekurambidza kuti nhandare dzemunyika dzose dzitambirwe nhabvu yepamusoro. Danho iri richaita kuti chikwata chenyika chema Warriors chitambe mutambo wacho neAlgeria mukupera kwemwedzi unouya kunze kwenyika. Danho rekafu iri rinotevera ongororo yakaitwa nechikwata chekafu chakapenda munyika muna Mbudzi gore rapera kuzoongorora nhandare dzese dzemunyika. Gwaro rakaburutswa nechikwata ichi muna Zvita rakakomekedza kuti nhandare nhatu dzemunyika dzinoti National Sports Stadium, Barber Fields neMandava dzigadziriswe. National Sports Stadium neMandava dzakanzi dzisashandiswa zvachose, asi Barber Fields yakanzi ishandiswe asi ichigadziriswa. Kusagadziriswa kwenhandare idzi kwazosvitsa kuti CAF itore danho rekuti hapana nhabvu ichatambirwa munyika. Mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira Alois Bunjira audza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zvaitika izvi zvinodzorera nhabvu yemunyika kumashure.
Chii chinorwadza? We are all disappointed, but taiziziva ndozvaitika, asi because vakauya vakainspekta vakatiudza zvinofanira kuitika. Zvakafanana nachiremba, ukanotarisa nachiremba, chiremba akakuudza chirwere chawe nacho, akakuudza chinorapika chirwere ichi, ita so and so, nonotenga mapirisi akati ugadzirise so, wozodzoka kureview tozoona kuti wabo here. Iwo woregedza kuita, wongonogara zvako kudien, unongonodzoka kauchigonofa, you know. So they came here, they told us the problems, they told us to restore the stadium, the stadium I eat. But Baba Fields here, Sara E, you know, it has been done, but she eat in one or two or three. Kuti patino zodzoka futi papai, mozoita sei? Mozodzodzwa kuti mapedza, because ine zvishoma zvinoda kugadziriswa ndizvo. But pavakaenda takabva tasara nevatagara yedu nevatakodzira. Ngema auda kusvika manje, vauda kuti tianaunsa, akava kuti ko imimi takakuti igadzirisai, munozotidaidza wane kuti tinozoita sei? Tizoona kuti maapapi nenyaya dzatakataura dzidziyo ndisu tuzutuyu saka CAF ikatongoona kuti hapana nazvoita because game rarautambwa hazvidi kuti titi game ritambwe mugraund rakadaro saka ndonyaya iripo saka chinhu chatanga tichitoziva kuti chichaitika because we didn't do anything when CAF told us kuti so we needed to do something about our facilities.
Saka zvinosiya nyika papi tichitarisa kuti vakawanda munyika vanga vachitarisira kuti maWarriors anogona kuenderera mberi akatambira pamusha nemutambo wawe Algeria.
Zvakawanda zvino zvakarasikirwa nazvo kana tichitarisa panyaya iyoyi, zvakawanda zvakarasikirwa nazvo. Zvakarasikirwa nehome ground advantage andidi because every country inoda kutamba iri pahome pane mafans acho chini getting atmosphere it helps. Ndosaka vachitaura kuti coffee man, the fans of the coffee man. Saka tinge tarasikirwa nezvat coffee man andinodiwa. Then tumwe chechitu, tomwe the game iranga ifarira kutambirwa kuBulawayo handiti. ma business mangana rasikirwa nemari channel ndamba kumalawi kana kuzambia kana kuimba kambiti vana wache kutita mahotel zekubulawayo transport industry just to show the industry in bulawayo that only for that weekend you know means I never raguana ni chiburikiza nijemiro hii sara zimo zine zizinga tarikwe ni wani but he vanhu vangana vangu vachabva kuHarare kuzonoona Gorera vanhu vangana vangu vachabva Victoria Falls kwaMutare kuSouth Africa kuBotswana kuti vaozoona game iro riri kuti riri kubabatiwa you know so kutorasikirwa kunenge vatoita mabusiness izvozvo you know and nekungotiwa seZimbabwe hazingoitiwo so munzi muZimbabwe nezvatiri tingonzi hatina stadium inokwanisa kutamba kuti inotambirwa bhora reinternational football hazingonakidzi so
tichitarisa kuti izvi zvakuda kuti Zimbabwe inofanira kutsvaga nhandare kunyika dzakapoteredza Zimbabwe inyika ipi yamungatarisira kuti kungawanikwa nhandare yamungati dai tabudirira kuwana kunyika yakati
for me ndinototi kusava kuita ndiyo kuri most favorable for us kuzi muno muZimbabwe you ask me why if we go to FNB stadium in South Africa vatambi vedu vakawanda muZimbabwe vanotamba muSouth Africa and that stadium yatambirwa nevatambi vakawanda vanoiziva. At the same time, this is Johannesburg. Mune vaZimbabwe vakawanda.
Mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira Alois Bunjira achitaura ari parunhare ari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga nebepa nhau reThe Herald. Bepa nhau iri rine nyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC yakwanisa kuziva kuti kune zvivakwa nemari inodarika mabhiriyoni manomwe emadhora yakaiswa kunze kwenyika nevaimbi vemuhurumende kusanganisirawo vari muhurumende pari zvino pamwe nevemakambani akazvimirira. Mari nezvivakwa izvi zvinonzi zviri munyika dzinoti Switzerland, Britain, America, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Mauritius, Spain nedzimwe. Bepa nhau reThe Chronicle rinoti kune koronyerara rakasungwa nemapurisa nezuro mushure mekunge ravhara vanhu vanotengesa mari pamukoto inodarika makumi matanhatu ezviuru zvamadhora. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti munhu akasungwa uyu ndiMalvin Mutanda wemuHarare uyu ane makore makumi matatu nemashanu. Muchikamu chino tinopa imi vateereri veStudio 7 mukati mukana wokuti muzvitaurire mega zviri pamwoyo penyu tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Studio 7, maskera sei pa Studio 7, aiwa inindino fara andini walls, ya bonga Clive Chuma, ndiri muno mu Eastern Cape in South Africa. Nda andishita kutauro pa msoro penyaya irikiti kakumisha kwedu, mererano ne upu, upuwe sadla. Kutinyi kaya shika pa kushai kwa upu, chino andisho chino cheku pedisira. Mwazinu sinofane wange sujishai kwa nekuti ndo chinobata upenyu uwanu. Zvichingora tizazwe kwa chena kuti hurumende iri kutadza kutungamirira vanu kana kutinyika. Matadziro nde api zvinhu zvese zvadzokera pasi zvakanga zvichiwanikwa munyika kusvikira paupfu. Chinoshamisa ndichozvo chekuti vatungamiriri vanongoramba vachizvirova matundundu vachitaura zvemakore emberi iwo mamwe avakambenge vachitaura kubva kumashuroko asiri kuzadzisika zvavakati uimbisa. Ko zvemberi tinozozviziva sei kuti zvichazovako? Izvozvi tine agenda 2063 yavari kutaura. 2063 angaziva kuti pana anenge achiri mupenyu pakati pedu ndiani. Iwo upfu wekudya sadza huri kushaikwa nekuti pazvasvika apa rwarufu wapedza zvinhu zvese munyika kusvikira paupfu. Ndinotenda zvangu, ndinotenda maita basa vashamarari.
Manani vashamarari veStudio 7, nokutenda nebasa guru ramuri kuita ramuri kutipa nhau dzemunyika medu. tichiziva zvokwadi nemba mire nyika yedu nyangwa ndine mashoko akawanda ndoda kutaura asi kuti ndoda kutaura pamusoro penhau yataurwa kuti handibata chaizvo kuti shuwa varume vavangaita musangano wokugara tarisa zvipfeke vazvisingafanira kupfeka semazimbabwe handina kuona sezvine musoro ini zvi hazvina musoro nokuti karasa mamiri akaita nyika nyika ine matambudziko angafanira kudai akagari babhasi naivo kupfeka hunge munhu akaguta ndo kana kumanyira zvokupfeka vanhu vachitambura tichitambudzira seizvezvi zvingatarisa unheri naivedwei kuzvokupfeka zvatinazvo wani amuna angakubva zvavanongozikamwana nemascava vada zvimwe zvipfeko zvakaita sei zimbabwe inazvo chipfeko chinozikamwa cho chero mukandapa vanhu vakawanda sei nongonokwati iye zimbabwe hamuna angakubva nescava yavo saka vanoda kuramba chitsvaga dzimwe nhumbi vanazvo here inga dzimwe nhumbi dziripo wani dzakagadzira kare dzavamuna angakubva mascava tovanhu ngotitaridza kuti tiri mazimbabweni vanoda kuramba achingopedza nguva achitarisana nevasa rose
Maswara sei vestudio 7 zitaro rangu ndanzi DJ Mofu inini zvangu ndiri muno muzimbabwe ndinoda kutaura pamusoro peuori voga ndozvandoda ngotaura izvozvo huri kuitika kumberengwaka kwedu uchibva kunana zvishavanhu kuya kuya varume kune makomba nemakomba vanhu vakapuwa mapurazi kuti varime ndobva varega kurima vakatanga kuita zvegoridhe iko zvino kwanguva nemakomba makomba nemakomba angozvara mombe dzichiwira makomba aya zvipfuwo zvese makwai mbudzi zviri kuwira mukati memakomba iwayo ende vanhu vari kuita makomba iwayo vari kuita zvegoridhe izvozvo vachitungamirirwa nevanhu vezano pf vandinoziva ini vanhu vezano pf vanotungamirira vanhu vachiita zvegoridhe izvozvo varume ngavarege vuori nekuti remangwana revana vedu richazoita sei kana mukaparadza nyika kudai so muchiparadza muchiita zvegoridhe izvi muchisiya nyika yava nemakomba makomba ko remangwana revana vedu rinozoita sei handei izvezvi toenda pamapanzure kuzvishavani padivi petara uchienda uchibva muzvishavani uchienda kugweru pakaiswa machina aripo ari kumaina kwanzi anomaina koromu ari padivi petara kumaina padivi petara chapo zvokuti kungobva padivi petara 500 meters dzakatowandisa kuinda pavari panomaina kuzadzazadza makomba avanongozadza chete vachinzi vanomaina mumapurazi umomo futi hapasina mapurazi pose pose panongonzi mapurazi pavakungomainiwa machina vari kutora zvinhu zvedu muno muzimbabwe muno vachienda nazvo kunyika kwavoko upfumi hwenyika huchiparara ivo havasina basa nazvo vakuru ava nokuti ndo vanongodya nemachina iwayo ndatenda hangu
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi neine chokuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana womunyika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika America yatemera zvirango zvitsva kuvanhu nemakambani gumi nevatatu muChina, Iraq, Russia neTurkey nepamusana pekutsigira urongwa hweIran hwekugadzira zvombo zvenyuclear China neSouth Korea dzazivisa vanhu vatsva vabatwa necoronavirus panguva iyo misika yemari yadonha zuva rimwe chete misika yemari pasi rose yadonhawo nepamusana pekutyirwa kuri kuitwa chirwere checoronavirus mutungamiri weamerica vadonald trump vakumbira dare reparamende kuti rivabvumidze kushandisa mari inoita mabhiriyoni maviri nemazana mashanu emamiriyoni emadhora mukurwisa chirwere checoronavirus Thank you. Muchirongwa chedu chatino tarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyika iyi umo muri kuvhiringwawo nechirwere checoronavirus. Asi mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti chirwere ichi hachityisi muAmerica nekuti America yakatochikunda kare. Asi bazi reCenters for Disease Control and Prevention rinoti vanhu vemuAmerica vanofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti chirwere ichi chisapindewo munyika. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Frank Guni, vaudza kuti vanonoka hwande weStudio 7 kuti vanhu vanofanirwa kugara vakangwarira kuti vasabate kana kutapurirana chirwere checoronavirus.
Chirwere ichi utachiona tinoziva kuti hwakabva mumhuka huchienda dangari hwaipatapurirwana pakati pemhuka nemhuka. Asi vanhu vekuChina vanodya mhuka dzakanyanya dzinosanganisira zviremaremwa nenyoka. Saka tinoziva izvozvo zvakuziva kuti utachiona hwemhando iyoyi hwakabva muchiremaremwa ukaenda munyoka ukasudzirwa nevanhu vekuChina. Kazhinji kacho mhando yeutachiona hweCovid-19 hunotapurirwana pakati pemhuka nemhuka, sezvandataura kuti nyoka dzaidya zviremaremwa zvine utachiona zvichitapurirana zvakadaro. Asi zvakabvika kuChina ndezvekuti vanhu vakatanga kudya zvese zviremaremwa nenyoka idzodzo ndokutapurirawo utachionawo. Wapinda muvanhu iyo COVID-19 yakachisanduka mandi, yatisiyanei nezvayadairi payaita mhukatumhuka iye zvinezvi yatenezi human to human transmission. Saka kuchira kwainoita kana kusanduka kwainoita muchirungu inonzi viral mutation kureva kuti yasanduka mune zvayanga iri. Saka iri kuramba ichisanduka ichichinja mamiriro ayo nemabatiro ainoita vanhu.
Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanoti muAmerica chirwere ichi cheCovid-19 chakatosungwa mbira dzakondo chichatyisa. Asi nhasi uno tanzwa Center for Disease Control and Prevention ichiyambira vanhu muAmerica kuti vagadzirire kupararira kwechirwere ichi. Toteererane apa.
Aiwa, vaTrump semukuru wenyika kutaura zvavo vachida kuti anonzi mamakidzi kana kuti vanoita zvekutengeserana vadzikame vabati hana, nekuti zvandabva kuitika kustock exchange kunew york tinoziva kuti vanotrenda ndo kana kuti vanoita zvekutengesa pamusika wemari vanga vakutya zvekuti zvandabva kudonhedza musika wemari ndozvekuti vanhu vanamatrump kana tauya kuutano zvine sain mukati tinoziva kuti pachirungu tingangoti time bomb kuleva kuti chirwere ichicho zvichava muno. Tichine rombo rakanaka rekuti muAmerica hatisatava nehuman to human transmission, tinongova nevanhu vari kurwara vakabva nacho kunze. Asi itsemete kana kuti ungori mubvunzo wekuti zvichaitika rini.
Dr. Guni, pati pave nemushonga wekurapa kana kudzivirira chirwere chere?
Tiri kutarisa kuti probably zvinogona kutora gore nekudamubvira kana kuti makore maviri chaiwo kuti pazova nemushonga wekutingazoti uyu unogona kubatsira vanhu vanenge varwara. Asi tarisiro huru chaizvo ndeye nhomba kana kuti vaccination inobatsira kuti vanhu vagare vakazvidzivirira kuitira kuti pavanosangana nechirwere ichi vasarwara zvekusvika pakuzofa.
Munhu anoziva sei kuti ane chirwere ichi uye tingazvidzivirira sei?
Papo panoti nesere gainitange nepakudzivirira. Pakudzivirira chinotiwa chikuru kuzvichengetedza kuita utano hwakanaka. Kana munhu ukandobata fanika vaya vanoshandisa mapublic premises kana vanoshandisa public transport, bese ukabata panenge pachishandiswa neumwe munhu unofanira kushamba maoko ako uchigeza nemvura inorana nesipo kuitira kuti maoko ako agare akachena. Kana uri munzvimbo inofungidzirwa kuti kunogona kuve kune chirwere ichi, chinogona kubatsira pane zvipfeko zvinovharwa kumeso atoti mafesi masiki anobatsirawo kuti vanhu vazvidzivirire.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Frank Guni vachitaura vari parunhare vari kuno kuAmerica naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirwere ichi
Muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka anoti ari kutanga nekumboburitsa kambo kamwe chete panguva ino. Kwete kutsikisa damba refu sezvo zvichipa mukana wekuti nziyo dzake dzose dziwane mukana wokuridzwa. Ngatinzwe mumhanzi wake pamwe nehurukuro yaita na Blessing Zulu West Studio 7.
Koma gift tirikuona pane dzimwe dzimbo dzamakatumira kuno ku Studio 7 kuti timbo pota tichidziridzira vanhu vakawanda munyika umu. Mungatudza kuti iri idamba refu here kana kuti masingles dzamakabura?
Radi zvingatereri I masingles collection, masingles vandakaridza panguva dzakasiyana siyana. Ndopanda zvomabudisa pamwe chete ari masingles, kuti ari idamba refu rakazvinyirira asi ari masingles.
Saka ari kutambirwa sei masingles enya?
Ari kutambirwei zvakati zviri nani, nekuti pane mamwe masongs acho mamwe akatombopindawo pamalocal charges inoko akatombotambirwa zvakanaka, nemamwe acho tinongoona neresponse yevanhu nefeedback vanotumidza vari kutambira zviri nani.
Sei sevaimbi vakawanda tiri kuona mazuva ano muri kufarira zvekuburitsa kambo kamwe chete kana kuti masingles aya, kwete damba refu, zvinenge zvichifamba sei?
Chinoitika ndechekuti patinobudisa iri album damba refu rakakwana, ine dzimwe dzimbo dzinogonoshayiwa mukana wokuridzwa, nekuti vanoridzwa venhete nyuro vanowanzo kusarudza kambo kamwe chete kana tuviri padamba refu vanoshayanisa kuridza. Asi kana ukaburisa iri rimwe chete rinowana nguva yakawanda, nenguva yakakwana kuti rinyatsoridzwa resu vanhu vosarudza vanoda nguva iyi. So zviri nani kuti uburitsa ari masingo, ukaburitsa iri risingo inowana enough time kuridzwa zvakanaka.
Mune vamwe vaimbi vamuri kuimba navo here kana kuti ndimi chete mungori panziyo dzamakaburitsa idzi?
Pane dzandakaita pane imwe chete yandakaita na Munyara Dzinoda Wafa. Ndine mamwe zvakaira chiri nzira kuti abude, ndakaitawo nevamwe vaimbi, handichazoita abuda zvakanaka. Ine zvakare yandakaita nemusikana anonzi Patience Zvawanda inonzi Rangarira, ndisati ndo mbiri dzandakaita nevamwe vaimbi pari zvino.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma gift nekupinda muchirongwa chedu, tichifunga kuti aiwa vatereri vedu vachadakadzwawo kana kufadzwa naidzo dzimbo dzenyudzi.
Zvakanaka, ingukublesi maita ini basa.
Muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka aitaura ari parunhare ari muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Meya weguta remarondera vachengetai murova wonetsekana nekuferefetwa kuri kuitwa kanzuro yavo nekomiti yakaumbwa nehurumende. Mutambi akaita mukurumbira munyika Alois Bundira anotaura pamusoro pekubvanwa kwaitwa nhandare dzebhora, izvo anoti zvichabviringa nekudzorera bhora remunyika mumashure. Tabva tasvika kumagumi echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare manherano. Anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Chris Gande achikupai nhau dzendevele.
soku isi